Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo mbudzi 22, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera votaura nezvekuwanikwa kwemushonga wekurapa COVID-19. ZANU-PF inoti ichiri yakamirira kunzwa kubva kuna vana chiremba kuti murongi wemabasa mubato iri vaVictor Matemadanda vari kurwara nei, kunyange hazvo vamwe vachiti vakaisirwa muchetura asi pasina umbowo. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump voenderera mberi vachiramba kutambira kukundwa kwavakaitwa musarudzo, kunyange hazvo vari kutadza kupa umbowo wakati tsvikiti kumatare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazviuru zvipfumbamwe zvine 192 kana kuti 9172, mushure mekunge vamwe vanhu 52 vabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vose vakabatwa nechirwere ichi havana nhoroondo yekubuda munyika uye vakawanda vacho vari muguta reBulawayo. Vanhu vari kurwara pari zvino 662 kana kuti 672, uye pavanhu ava 215 vari kuBulawayo, 164 kana kuti 164 vari muMatabeleland North uye Mashonaland East ndiyo ine vanhu vashoma-shoma vari kurwara pamatunhu ose vanove 12. Vanhu vapora kusvika pari zvino vave zviuru zvisere nemazana maviri ane 35 kana kuti 8235, mushure mekunge vanhu 11 vapora nezuro. Vanhu vafa vachiri 265 kana kuti 265. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzave kutarisira kuti kuwanikwa kwemushonga yekurapa chirwere ichi kuchabatsira kuti vanhu vasafe. Nezuro vanoona nezvemishonga muAmerica veFood and Drug Administration kana kuti FDA vakapa mvumo kuti mushonga unonzi Regeneron, uyo wakapiwa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump pavakarwara nechirwere cheCOVID-19, uchitange kupiwa vanenge vabatwa nechirwere ichi zvikuru vana uye vakwegura. Mamwe makambani maviri akatiwo agadzira nhomba yekurapa chirwere ichi uye anoti yePfizer neModerna. Makambani maviri aya anoti akamirira kupiwa mvumo neFDA yekuti mushonga uyu uchitanga kupiwa varwere. Asi nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kutarisira kuti zvichatora nguva kuti munhu wose abayiwe nhomba sezvo mushonga wacho wakawandirwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera.
Nhomba yakanyanya kukosha zvikuru pakurwisana nechirwere cheCOVID-19. Yakanyanya kukosha nokuti chirwere ichi vhairasi riri kukonzera COVID-19 tinoona kuti izvo vanhu varwara vaya havasi kuita immunity inolasta nguva yakareba. Immunity yacho inenge inokurumidza kupera, saka zvinoreva kuti izvo nyange vanhu vakarwara vese pasi pano immunity yacho inokurumidza kupera, vanhu vakamborwara vorwara zvakare, saka richatinetsa vhairasi iri. Uyezve vhairasi iri rinochinja unhu hwaro nokurumidza.
Munorevera pachiremba mungatsanangure
zvokuti rawakamborwara nezuro harisiro racharwara futi mangwana, yatinoti mutation iyai pachirungu, ringe chingochinja unhu hwaro. Saka kuti tiwane immunity isu sevanhu inolasta nguva yakareba zvichanetsa. Tinoona pakurwisana kwedu nezvimwe zvirwere zvemavhairasi zvakawanda zvakakataza pasi rose zvakafanana nesmallpox takashandisa nomba tikabudirira hakuchina chinhu chinonzi smallpox zvino tiri kurwisana nepolio tiri kurwisana nemeasles nezvimwe zvakadero tiri kubudirira tichishandisa nhomba dzatinobaya vanadziya saka nhomba yakakoshesesa tinonamata kuti tiwane nhomba nokurumidza
ko iyo nhomba iyi semaonero enyu ichasvika riiniwo kuzimbabwe Dr. Madzorera
hai indofunga zvichaitika panhomba dziri kugadzirwa izvino ndedzekuti dzichatanga kushandiswa kunyika dzakati pfumei ndokokutanga kekipiri ndekuti ndonyika dzine yatingati pachirungu disease burden yakakurisa ndo vane varwere vakanyanyisa kuwanda vari kubatwa nechirwere ichi saka ikoko ndokuchatanga kupiwa vanhu nhomba yecovid-19 kana vapedza ikoko zvichida isi muno muzimbabwe hatingaisi timeline nokuti hatizivi kuti makampani ari kugadzira nhomba achakwanisa kugadzira nhomba dzakawanda sei pagore kuti dzingazosvikawo kuno kuafrica riini asi ndingangopopura ndichiti muno muzimbabwe tingafare zvikuru nhomba ikatanga kupiwa ivo vane disease burden yakakurisa kuna naamerica vanaindia vanachina kusouth america even nokusouth africa muno muafrica I think south africa ndo ingangode kukurumidza kupiwa nhomba iyi nokuti ndo vari kunyanya kutambura nechirwere ichi tazopedza ivavo isusuwo vakaita sana zimbabwe vane disease burden iri pasi tozopindawo ipapo
zvingaite zvemakore api izvo
zvichida ndekunana 2022 hameno patichawanawo nhomba iyoyo muno muzimbabwe
vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe bepanhau resunday mail rinotiwo kutanga nhasi national institute of health research kana kuti nihr ichapinda munharaunda dzakasiyana-siyana mumadhorobha nekumaruwa ichiitawo ongororo yekuona kuti chirwere checovid-19 chanyanya kupararira kunzvimbo dzipi chaidzo dzimba zviuru zvinomwe mumatunhu makumi mashanu nemana dzichavhenekwa utachiona uhu mapurisa anotiwo achasimbaradza kusunga vasiri kupfeka zvekuzvidzivirira kana kuti maface mask vanhu zviuru mazana maviri nemakumi maviri nevana vanonzi vakasungwa kubva muna kurume pakatanga kupararira chirwere ichi munyika zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri kana kuti 2 miriyoni vabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mana nemapfumbamwe ane zana nemakumi maviri nerimwe kana kuti 49,121. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 miriyoni. South Africa iyo ine vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe nemakumi matanhatu nemashanu kana kuti 765,000 vabatwa nechirwere ichi ndiyo nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uhuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi mashanu nemasere kana kuti 58 miriyoni. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica chete vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi mashanu nematanhatu kana kuti 256,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nemaviri kana kuti 12 miriyoni. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 miriyoni. Asi vapora vachidarikawo mamiriyoni makumi matatu nemasere kana kuti 37 miriyoni. Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti vachiri vakamirira kunzwa kubva kuna vana chiremba kuti mutedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika uye vachiona nezvekufambiswa kwemabasa mubato iri vaVictor Matema Danda vari kurwara nei. Izvi zvinotevera mashoko ave kutaurwa nevamwe vanhu kuti vaMatema Danda vakaisirwa muchetura. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi tabata vamugwadi.
Isu chana kwanisa kuita pari zvino kuzivisa nyika uye ne membership yedu yemusangano political commissar wedu va Victor Matema Danda vanga vasiri kunzwa zvakanaka mushure mekurwara kwavakaita kuchibva ku PCC yekumashist zvizhinji tichange tichudziwa nayo va Matema Danda zvekare nevakoti uye nemadhokotera ari kuita nyaya yacho kuti vaongorore mushure mekunge vaongororwa kuti komisa vakarwara nei tichange tichikuzivisa zvekare pari zvino we can't speculate.
Asika tiri kuona vamwe vachinyora pamadande mutande akasiyana siyana vamwewo vachiita kazevezeve vachiti vamatema danda vakaisirwa muchetura
vamatema danda sokuzivisa kwavakaita havana kana chavakadya kupcc yekumashist ingava mvura kana dringi kana sadza kana chokudya zvacho havana chavakabata chokudya ikoko saka zvokuti vakaisirwa muchetura handizivi kuti mashoko iwayo ari kubvepi
ko zvikazobuda kuti vakaisirwa muchetura vamugwadi
asi kana zvirizvo zvichabuda muongororo uri kuitwa nemadhokotera nevakoti vekuchipatara isusu ndozvatichashanda naizvozvo asi pari zvino sezvandataura ngatipei vamatema danda nemhuri yavo nguva yekuzorora uye nguva yekuti vanaye kana vachinge vanaya ivo ndo vachakwanisa kuzivisa voruzhinji munyika yezimbabwe kuti chii chakaitika kwavari uye zvakafamba sei zvatiri kunzwa zvinosanganisira saizvozvo zvose izvozvo ringori guhwa uye nespeculation but chokwadi china vamatema danda zvakare nezvavakasangana nazvo saka naizvozvo hazvina zvazvinotibatsira kutinyepere nyika kana kuti tiudze nyika mashoko emakuhwa hatisina kuudzwa naivo vamatema danda saka vamatema danda ndovoga vanokwanisa kutsanangura kuti zvii zvakaitika kwavari kana vachinge vadaro isusu ndo zvinogaidha sangano ndo zvinogaidha vachina masa semutauriri webato rinotungamira nekutonga muzimbabwe ZANU PF
mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare vakafanobata chigaro chemutauriri webato rezanu pf vapatrick chinamasa vakaburitsa mashoko kuvatori venhau nezuro vachiti vamatema danda vakatanga kurwara kubva nemusi wemugovera svondo rapera vachinamasa mumashoko avo kuvatori venhau aya vakati vamatema danda vakangotanga kurwara vachiswinywa nemaziso uye kuzvimba muviri wose nekurutsa zvakanyanya mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa nhasi kupinda musangano wenyika dziri mugungano reG20 vaTrump havasi kuonekwa kakawanda pane veruzhinji kubva zvavakakundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika idzo vari kuramba kutambira mambo wenyika yeSaudi Arabia King Salman bin Abdulaziz Al Saudi vari kutarisirwa kuparura musangano uyu vachikurudzira kuti nyika dzose dzikwanise kuwaniswa zviri nyore nhomba yekurapa chirwere cheCOVID-19 dzimwe nyika dziri mugungano reG20 dzinosanganisira Argentina, Australia, Brazil, Britain, Canada, China, France, Germany, India, South Africa, South Korea, Turkey, America nedzimwe dziri mugungano reEuropean Union. VaTrump vakapinda mumusangano weG20 nezuro asi pawaiitwa vaichema-chemawo padande mutande ravo reTwitter nezvekwavanoti kubiridzirwa kwesarudzo dzemuAmerica. Asi nezuro wakare mutongi wedare remuPennsylvania vaMatthew Bran vakarasa chikumbiro chemagweta avaTrump chekuti mamwe mavhoti avaiti haana kufambiswa zvakanaka araswe mudunhu rePennsylvania iri. Mutongi uyu akati painge pasina umbowo hwekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Pakangopiwa mutongo uyu, Senator Pat Toomey vebato ravaTrump remaRepublicans vakabva vakorokotedza vakakunda vaTrump musarudzo vaJoe Biden vebato remaDemocrats. Nezuro vaTrump vakanyorawo padande mutande ravo reTwitter kuti havasi kufara kuti vaBiden vave kutosarudza nhengo dzedare remakurukota ivo vachiri kumatare. VaTrump vari kudawo kuti dunhu reMichigan rimbomirawo kutambira kukunda kwavaBiden. Asi vamwe vemaDemocrats vatovaendesa kumatare vachiti vari kutyora mitemo yesarudzo. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi avanotungamirawo sangano remedia center.
Zviri kuitwa navaTrump izvi hazvina kumira zvakanaka. Vava kuda kuisa nyika yeAmerica panonyadzisa zvikuru. Hatina kumbenge takazvitarisira kuti America iyo inonzi ndoo mukuru panyaya dzoutongo hwejekerere ingaita munhu anoda kuramba akanamira pachigaro iyo sarudzo yaitwa hayo akakundwa pachena.
VaTrump nevamwe vebato ravo remaRepublicans vamudzengi vari kutivo aiwa hapana chakaipa kana munhu asina kugutsikana nesarudzo mutemo weAmerica unomubvumidza kuti akwanisewo kuenda kumatare kuti zvichemo zvake zvinge zvichinzwikwa. Nekudaro hapana chakaipa pane zviri kuitwa navaTrump.
Hongu vane kodzero iyoyo, asi kodzero haisi yokungoti ndanakirwa nekodzero panenge pasina yatingati basis. Hatingati munhu unoenda mukodzero yake panoonekwa kuti haapa hapana, panoonekwa nokuti uku kuda kuvanda seri kwegwenzi kwaitwa nezuro. Chetiri kutarira apa ndechekuti ivo vanofanira kuti vatarire kuitwa kwakaita sarudzo, voona kuti kana pane zvakakanganiswa hungu vanoinda kumatare. Asi sokuonekwa kwazvaitwa izvozvi zvichionekwawo kunyange nevanosanganisira maobserver akabva kunana Europe vari kuti zvinhu zvakafamba zvakanaka.
Saka semaonero enyu chii chiri kupa kuti vaTrump varambe kutenda kuti vakakundwa sarudzo idzi?
Kuti vaTrump chinovagwadza kukundwa, munhu usingadi kukundwa, munhu une yatingati muchirungu ego. Kukundwa kwavari hakufaniri kuitika. Mukatarira muchaona kuti pavaikwikwidzana namai Hillary Clinton, mai Hillary Clinton vakatotaura vakati uyu murume uyu pazvisina kumufambira unoti ndabiridzigwa. Saka apa nyaya iripo haisi yokuti kodzero, asi inyaya yokusada kukundwa, inyaya yokusada kuonekwa vane nyadzi dzokukundwa musarudzo.
America inozikanwa pasi rose nekuva nyika ine utongo hwejekerere. Zvino zvaakuitika izvi zvekunetsana pakuchinjana masimba zvingakonzera matambudziko akaita sei pasi rose?
Zviri kuitika muAmerica izvi chotyisa ndechekuti zviava kupa vamwe vanogara vakanamira pazvigaro marambiro okuramba varipo pazvigaro izvozvo. Nokuti muchatozoona kuti vamwe vachabira sarudzo kana vobvunzwa kuti ko kuAmerica wo zvakaitika wani. Saka zvaitika vati navaTrump izvi hazvina kumira zvakanaka. Zvingaita iya yatingati kupa mukana kana kuseta president kune vamwe madikiteta akaita semunyika dzinhu dzekuno kuAfrica. Vanozotiwo zvakamboitikawo kuna kuAmerica. Mukatarira vamugabe pavangavonzi vamugabe muri kubira sarudzo, vangavoti kokuAmerica vaAl Gore vakabigwa navaBush one. Saka izvozvo ndo zvimwe zvinogona kuzoitikavo kuno kwedu kuAfrica kuti vamwe vanenge voti vaTrump vakazomboti iko kuAmerica ivo vanotiudza chii, havana zvavangatiudza. Saka ndopetiri kuti zvinokanganisa mafambiro ezvematongo egwenyika pasi tenderere. Zvinoita kuti utongo hwejekerere huve hunotukwa.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuBurkina Faso vari kuenda kusarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika nenhengo dzedare reparamende. Kunyange hazvo munyika iyi musina kugadzikana nehondo yakonzerwa nevanopfurikidza mwero. Vanoona nezvesarudzo munyika iyi veBurkina Faso Central Election Commission vanoti vanhu zvikamu zvinomwe kubva muzana kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwenyika iyi havasi kukwanisa kuvhota nekuda kwekurwisana. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai. Muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Chandino kupakurirai svondo rega-rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro namuzvari yemurai Machirori wechidiki anorarama nechirwere cheshuga kana kuti diabetes. Tiri kuzeya nyaya yezvemamiriro akaita nyaya dzeutano munyika. Panguva iyo pasi rose rakabva kucherechedza zuva reWorld Diabetes Day. Zuva iri rinocherechedzwa makore ose musi wa14 November. Dingidira regore rino ranga rakatarisana nekukoshesa mabasa avana mukoti mukubatsira vanhu vanorarama nechirwere cheshuga. Ngatinzwei maondro amuzvari yemurai pamusoro penyaya iyi. Yemu ndinomugamuchira muchirongwa, tipewo maondro renyu pamusoro penyaya iyi.
Kana ukada kuseparata vana mukoti nechirwere cheshuga, zvakafanana nekugara muimba isina mapango, imba isina madziro, imba isina kupfirirwa. Haungaseparate manesi kune vanhu vanorwara neshuga. Izvozvo hazviite, ndiyo relationship yemanesi nevanhu vanorarama nechirwere cheshuga. Kana pasina manesi, tinoona kuti chirwere cheshuga kuchimaneja kwacho hatina zvatinenge tichiita, hatina zvatinenge tichitaura kana vana mukoti tikavaburitsa mupicture yenu.
Seumwe ari kurarama nediabetes, tiudzeiwo zvizere pamusoro pezvematambudziko amunotarisana nawo muZimbabwe.
Hatingati tine healthcare kana tisina vanoshanda mairi. Madziro nemakoridhe zvipatara haarape vanhu, ana mukoti ndivo vanorapa. Pana mai vakandifonera vakanditi taenda kuchipatara, chipatara chakaadmitwa, kuchipatara kwangu asina manesi. Vakanditi vakapedzera vagara, vangogara pabedside yemwana wavo, vashaya anovabatsira. Saka kana iyoyo challenge iyoyo, fungoti kana ari munhu wani uyu watiri kuziva kuti zvakaitika kwaari, vamwe vangani vazvakaitikira kwavari. Nyaya yemutengo yemushonga, mishonga yacho yakwira mapuraisi. Nyika inoyi has such an informal economy yekuti unoona kuti vanhu vanoita live on hand to mouth. Kana ndisina mari yekuti ndinotenga mushonga wacho, ndakatarisana kana kuti toti nevana vari kuda kudya mumba. Chandinokoshesa chii? Ndinoti vana ngavadye, ndinozvionera ndamunhu mukuru. Iroro idambudziko rakakura, dambudziko riri kusanganikwa nevamwe vedu vari kurarama nechirwere cheshuga munyika munomu. Dambudziko rekuti mushonga wacho oraiti mari iripo, asi uriko here mushonga wacho? Munhu anofanira kubva kumasvingo achiuya kuHarare nekuti munzira meso mamuna mushonga. Dzese idzi nyaya dzese dziri kubuda panguva ino yeCOVID-19. Saka ndiwo mamwe matambudziko ari kusanganikwa nawo nevanhu vane shuga.
Patinobata nyaya iyi yezvinhu zvinonyatsoshungurudza vechidiki tichitarisa chirwere cheCOVID-19, vanhu vazhinji vakarasikirwa noupenyu vachiurawa neCOVID-19, vanhu vanga vagara vane maunderlying conditions akafanana nechirwere cheshuga. Iwe seumwewo vechidiki ane chirwere cheshuga, uri kuzvibata sei kuitira kuti udzivirire kubata chirwere ichi cheCOVID-19?
Ndiri kugara mumba, Mike, kuti ndiro just sanetola kuti ndiri kugara mumba. Kubuda panze kwakutyisa. Takatyisidzirwa zvekuti pakatanga COVID-19, and izvo zvekuti pastatistics ava anoratidza kuti vanhu vane maunderlying conditions ndivo vanhu vakabatwa neCOVID-19. Machances avo ekuti vararame are relatively lower than vanhu vasina maunderlying conditions. Saka unotongoti ukaita zvaunongonzi uite nemurahwo, pamwe ndo zvacho zvingangokuraramisa. Kupfeka mask kana wakubuda, kusanitaiza maoko, kugeza maoko, ndo zvinhu zvingatongokuraramisawo.
Aiwa, muri yeZimbabwe nguva ndiyo yadyanana. Regai titore mukana uyu mukutenda muzvare yemurai Machirori nekupinda muchirongwa. Nemiwo vateereri veStudio 7 tinokutendai. Nguva ndiyo yadyanana, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei pano pane fenyuro yeStudio 7 nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection na 8 PM. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove, muri yeZimbabwe. Tosangana nemusi wechipiri. Bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti Religious Forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Pari zvino tine umwe wevatereri ane mubvunzo waanoda kuti utsanangurwe. Makadiniko, ndimi ani uye munoda kuzivei?
Standinoita kukongware. Panhau dzezvitendero pane vanoda kuhwisisawo. Kozvinondinetsa anoti havaiti zvevadzimu kana kuti zvechivanhu. Azvimo mukati mekunamata kwavo, but paripo pandinowa maprofita ekuchipostori ngati ese kazhinji kuchinzi uyo anofamba nemweya Eria, Johani, Pauro, Joshua, Andiriya. Saka ndopandoda kuhwisisa ipapo. Pavanenge vachiti Pauro, vachikuza kuti Pauro, who is this Pauro? Ndiani Pauro? Joshua, ndiani Joshua? Mozisi, ndiani Mozisi? Mozi pakatanga chitendero chavo vana Erija, Elisha, vanga vafa kudhara. Saka mweya iyi vari kuitora vari kuiwana kupi? Mweya vari kukuza kuti Eria, Joshua, iri kubva kupi? Havasi vanhu vakafa here? Vava kuti iko zvino mweya mutsvene asi ivo vari vanhu vakafa. Saka iko zvino vakuuya chiti havaiti zvechidzimo, havasi kutirova kurova mbwa vakariga mupinyu here?
Yeyo nyaya kwamuri mufundisi Simango. Sei zvechivanhu zvichishorwa asi mumakereke tichitaura pamusoro pevakafa vemubhaibheri sevanhu vanotimiririra?
Tingada kuti tizive chokutanga kuti chii chinonzi mudzimu. Mudzimu kutaura vanhu vakafa kare. Vanhu ava vakafa zvinovava pedyo naMwari. Saka maererano noruzivo rwedu isusu vanhu vatema, tinoti Mwari musika vanhu haagoni kusvikirwa navanhu venyama vapenyu, asi vakafa ndivo vanenge vari pedyo naiye Mwari. Saka naizvozvo vapenyu vanonamata kumidzimu iri pedyo naMwari. Midzimu iyo bva yasvitsa zvichemo zvevapenyu kuna Mwari. Ndo zvinotendwa nevanhu vanoti tinonamata midzimu.
Saka kana vekereke vachitaura kuti uyu ane mweya waEria, Pauro kana vamwe vatendi vekare, vanenge vachirevei?
Kana munhu achitaura kana kuti mapostori vachitaura kuti ngana uno mweya waEria, mweya waPauro, mweya wanhingi, zvavanenge vachireva, vanenge vasingarevi kuti mweya waPauro kana kuti waEria wapinda mumunhu. Zvakafanana nokuti iwe baba vako vanotamba bhora, baba vako vobva vafa, iwe wosara uchitamba bhora paya, vanhu vanoti uyu munhu uyu uno mweya wababa vake vaitamba bhora. Asi hakusi kutoreva kureva kuti mweya wababa vako chaiwo, vari kureva kuti chipo chaiva muna baba vako chavavo mauri. Saka vachiti mweya asi kutaura chipo. Saka kana mapostori achiti iye iwewe uno mweya waEria, mweya waPauro, vari kureva pamusoro pezvipo zvaishandiswa naMwari kuna Pauro zvava pauri. Chipo chaishandiswa naMwari kuna Eria chava pauri. Eria waiprofita, Pauro waiparidza vhangeri. Mweya wakanga uri muna Abrahama, Abrahama akanga iri hama yaMwari, ari pedyo naMwari. Saka mweya iwoyo wava pauri. Ndopavanotaura soko rokuti mweya wangana wava pauri.
Nai mufundisi Simango, pane munhu wakafa here akamuka kuzogara pane umwe munhu?
Hakuna munhu wakafa anomuka zvaachidzoka kuzogara muno umwe munhu. Hazvigoni nokuda kwokuti kuna Ruka chapter 16 Bhaibheri rinotiudza kare kuti vakafa vanoenda kunzvimbo yavo, havagoni kuzouya kuzonetsa kuvanhu vapenyu.
Ndinoimba kuti mufundisi Simango vapindura mubvunzo uyu zvakakwana. Mufundisi Simango, tinotenda zvikuru.
Tinotenda.
Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kuudzawo vamwe vatendi, tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti 001-301-919-8140. Namba idzi ndedze zvechitendero chete. Ko vechitendero chechiMoslem, chaBuddha neavo vasingabvumi kuti kuna Mwari muripiko? Uyai mutiudze pfungwa dzenyu. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti sarai zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katino shandisa muchirongwa chino. Sezo nguwa idi apera rigaiti mbotari samsore nao zvakare. Vaimbova gurukota rezo utano Dr. Henry Madzorera. Vanoti zvakanaka kuti mushonga kana kuti nomba yekurapa COVID-19 yawanikwa asi vachiyambira kuti inogona kunonoka kusvika kuZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.